Makundano enhabvu aya adzoka kubva kuzororo zvine mutsindo nemabiko emitambo yakafararira kumativi mana ese enyika. Svondo rapera kwaingove nemitambo mitatu chete, asi svondo rino zvikwata zvese zviri kupinda munhandare kurwira mukombe uyo uri mumaoko eFC Platinum pari zvino. Asi mutambo uri nyanyotaurwa nezvavo ndeuyo uri munhandare yemandava mangwana pakati peFC Platinum neDynamos, iyo yaive mubishi kutenga vatambi vatsva panguva yezororo. Dynamos yakasimbisa chikwata chayo nekutenga Isa Sadiki, Lasti Jesse, Evans Katema, Ralph Kaondera naBrandon Mpofu. Avo murairidzi wavo Tondera Indiraya ari kutarisira kuti vachamubatsira kukunda mangwana.
Vakomana vedu ndingati chikwata chedu chiri kufara zvikuru, uyezve vari kutarisira zvikuru kumutambo watakatarisana nawo watichatamba. Uyu mutambo wakatikoshera, tiri kushanda nesimba uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Mutambo uyu uchatambwa nguva dzekudya kwemasikati. Dimare nogona kunenge kudada dzakaenzana pachinano chechina pasi pemanika Diamonds ngezi Platinum Stars neBlauwayo Chiefs. Asi Chiefs ine mutambo wakaoma apo iri kusangana nevavakidzani vayo veChicken Inn, avo vakatora mukombe weleague uyu muna 2015. Chiefs yakaunganidzawo vatambi vane mukurumbira kusanganisira Perfect Chikwende, Obrio Chirinda naKelvin Madzongwe. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti semaonero avo Chiefs yakasimba zvekutora mukombe mukuru uyu.
Vatambi vanavo and haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yomuko.
Nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare, Yadha iyo iri kusangana neBlack Rhinos mangwana neCranbourne Bullets iyo ine ZPC Kariba nesvondo dziri kutambira mitambo yadzo kuBaobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi. Asi Herentals ichange iri muNational Sports Stadium nesvondo ichisangana neManika Diamonds iyo iri pamusoro petafura nemapoints mapfumbamwe kubva mumitambo mitatu. Asi Highlanders iyo ine point imwe chete chete iri kutarisira mapoints ayo matatu ese ekutanga kubva kuWawa. Panguva iyo Harare City ine rwendo rurefu kuenda kuTriangle. Murairidzi Taurai Mangwiro uyo aive kuTriangle ave kuHarare City uyezve akatakura naye vatambi vakati wandei kusanganisira Timothy January naDonald Mudadi. Mutambo pakati peTenants neBlauwayo City ndiwo uri kuvhara mitambo yemukupera kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.